Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Ngana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikumi 4 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamainga hama navamadzokore vanokurudzirwa kuti vazvuzvurudze hurumende vaende nayo pamberi pematare vochiti ivo takakanganisirwa nehurumende tinodawo kuripwa mukugara makore anokwana kuita masere pasina mhosva yataita tione kuti matare anofambisa sei nyaya dzakadaro ndizvo zvingavapa kugadzikana ndo zvingavapa rugare maererano nemakore avakapedza vari mutirongo vasina mhaka yavakapara.
Nengo mbiri dzeMDC valasti mainga hama na vatungamira emadzokere vaburiswa mujeri neSupreme Court ichiti hapana umbo unogutsa wakaita kuti vakandwe mujeri. Kambani National Social Security Authority yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashande vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa neCOVID-19. Caps United neDynamos dzokweshana nesvondo muNational Sports Stadium. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reSupreme Court raburitsa mujeri nengo mbiri dzeMDC valasti mainga hama navatungamira emadzokere avanga vari mujeri kwemakore gumi mushure mekupomerwa mhosva yekuponda mumwe mupurisa kuGlenview richiti hapana umbo unoratidza kuti vakapara mhosva iyi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatongi vedare Supreme Court vanoti amai Rita Makarau, amai Elizabeth Gwaunza pamwe namai Susan Mavangira varasa mutongo wakaturwa nedare repamusoro muna 2016 wekuti vamainga hama navamadzokere vapike kwemakore makumi maviri pamhosva yavanga vachipomerwa yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza mumusha weGlenview muna Chivabvu 2011 pamhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika yakaitika panzvimbo yemabhizimisi mumusha uyu. Vachitura mutongo wedare iri, amai Makarao vati hurumende yakatadza kupa humbo hunonwisa mvura hunoratidza zvechokwadi kuti vasungwa ava ndivo vakaponda vamutedza vachiti dare repamusoro reHigh Court raifanira kurasa nyaya iyi payakanzwikwa. Dare ratiwo hapana humbo hunoratidza kuti vasungwa ava vakaita zvavakaita vaine chinangwa chimwe chete chekuuraya vamutedza, saka nokudaro dare raona zvakakodzera kuti mutongo wakaturwa navachinembiri bhunu usendekwe parutivi. Rimwe remagweta vaviri ava vachauswaramba vaudza Studio 7 parunhare kuti vafara zvikuru nemutongo wedare reSupreme Court vakati vanga vasiri kukwanisa kutaura zvakawanda sezvo vanga vari mubishi kugadzirisa mapepa ekuti vamainge hama navamadzokere vabudiswe mujeri zvichitevera mutongo wedare uyu. Mudzimai wavamainge hama, amai George namainge hama vati vafara zvikuru vachiti upenyu hwanga hwavaomera kwemakore masere apfuura murume wavo paanga ari mujeri nemhosva yaasina kupara.
It come as a shock kwandiri. Judgment ndakaimirira nguva yenge yarebesa. It was almost now a year because the hearing yakaitwa last year muna March. I think nasikakanganisa it was 3 or 4 March. Saka pakakwanawo gore rino muna March ndakashushikana ndakati agore judgment yakangohodwa kuchii chambonyanyonetsa ipapa. Saka nhasi it came to me as a shock. Ndikuda kungotenda Mwari handizi kuti ndingaexpressi sei ndijoi yandinayo but ndiringoti chokwadi Mwari munoshamisa and God's time is the best. Ah, ndiri kufara chose.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatiwo mutongo uyu unoratidza pachena kuti hurumende yeZANU-PF iri kushandisa matare kuzadzisa zvido zvayo.
Yanga iri kugaroziva kuti the Glenview 29 kusangasana namainga hama nakadzi ramadzokere vanga vasina mhosva kwakuri kusungana kwezvematongerwo enyika vachida kuratidza masimba kuti ivo ndo vanokondrola mapazi hurumende akasiyana siyana kusanganisira ivo vezvematare. Vakashandisa matare kupa vanhu mutongo usivo, kupa vanhu mhosva isiri yavo, sezvamunoziva kuti kusanganisira vakaita sevana mainga hama vainga vatori kuchechi zvakatopupurwa nevanhu vakawanda. Vamainga vanga vari kuchechi nezuva racho raicharwa kunzi mhosva yakaparwa. Saka izvi zvinongotiratidza zvega kuti kahurumende katinako akasika hurumende kada kutevedzera mutemo, akasika hurumende kanoda kuti vana vezimbabwe vagare zvakanaka. Kana chingo chinzwa para mhosva unotongwa zvakanaka zvisina zvinhu zvematongerwo enyika zvinoiswa mukati, zvisina kunzi huru MDC zvinhu zvonzi waakufanira kupuwa mhosva mhosva yaunenge usina. Saka zvinhu zvinofanira kugadziriswa, zvinhu zvinofanira kunge nyika ichifambiswa zvakanaka nevanhu vanenge vakasarudzwa nevanhu, vanhu vanonge vane zvido zvevanhu pamwoyo. Saka izvi zvinotiratidza kuti nyika ino irikuiswa kumawere nevakomana nevasikana ava vasina chinangwa chokufambisa nyika zvakanaka.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObey Shava vakurudzira vamainge hama navamadzokere kuti vakwidze nyaya yavo kumatare kuti vagoripwa kugara kwavakaita mujeri kwenguva refu vasina mhosva.
Vamainge hama navamadzokere vanokurudzirwa kuti vazvuzvurudze hurumende vaende nayo pamberi pematare vochiti ivo takakanganisirwa nehurumende tinodawo kuripwa mukugara makore anokwana kuita masere pasina mhosva yataita, tione kuti matare anofambisa sei nyaya dzakadaro. Ndizvo zvingavapa kugadzikana, ndo zvingavapa rugare maererano nemakore avakapedza vari mutirongo vasina mhaka yavakapara.
Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vaudza Studio 7 parunhare kuti mutongo waturwa nedare nhasi unoratidza zviri pachena kuti matare emunyika anoshanda akazvimirira. Vamainge hama navamadzokere vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzeMDC 21, asi dzimwe nhengo idzi dzakawanikwa dzisina mhosva. Mumwe akabatwa nemhosva muzvare Yuvhoni Musarurwa vakaburitswa mujeri mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa muna 2018. Pakatongwa nyaya iyi, nhengo dzeMDC idzi dzairamba mhosva dzichiti dzaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tira Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Kambani inoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu vari pamudyandigere yeNational Social Security Authority kana kuti NASA yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashandi vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa necovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pakuvhurwa kwenasa covid-19 isolation center nekiriniki iMuHarare, mukuru wenasa vaArthur Manase vati denda recovid-19 richiri kunetsa munyika, izvo zvapakuti vaite pfungwa dzekuchengetedza utano hwevashandi pamwe nevanenge vave pamudyandigere. Vati vari pamudyandigere vanogaro chema-chema kuti mari dzavanopiwa nenasa ishoma, vakati kiriniki iyi nedzimwe dzavachavhura kune mamwe matunhu dzicharerutsa mararamiro avo.
Chirongwa ichi chakanaka zvikuru kupensiona kana vakabatwa nedenda iri recovid, pano vanowana fasiliti yekuti vatarise vaongororwe vari nekupera kwenguva tinenge tichizoita 40 clinic yemapensioners. Kana vakarwara vachida mishonga vanongouya pano, panenge pane madhokodhera nemakosi vanhu vashai.
Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima vati zvaitwa nenasa zvinoenderana nedonzo rebazi ravo uye vati vanofara kuti kunze kwekurapa vane denda recovid-19 vari pamushandigere vane zvimwe zvirwere zvinogara zviripo zvakaita seshuga vanenge vave kurapwa panzvimbo iyi.
Mapensioners enasa anouya achirapwa nemutengo uri pasi pasi. Vamwe vacho vachitopiwa mapiritsi akaita sedhaibhitisi nemamwe mapiritsi anodiwa nevanhu vanenge vane zvirwere zvinoramba zviripo kuti vawane mapiritsi ayo vachivawana pachena vachipiwa nenasa. Saka chirongwa chichaita kuti upenyu hwemapensioners uye vanosevenzera nasa huve huri nani.
Vamanasi vati nasa iyo inobatsirawo vanenge vakuvara pamabasa pamwe nemhuri dzavo inokwanisa kuramba ichiita basa rayo kana vashandi vayo vaine utano hwakanaka. Vati kubvira pakatanga denda recovid-19 pane vashandi makumana nevana vakabatwa nedenda iri uye mumwe chete akashaya pavashandi venasa mazana mapfumbamwe munyika yese. Vafriel Shepherd avo vari pamujandigere vati vafara chose vachiti izvi hazvisati zvamboitika kubvira pakatanga nasa.
Zvinobatsira nekuti vazhinji pensioner vakaita dambudziko anoshaya kwekukokera asi kana nasa yaita zvakadai zvinobatsira kuti tinokwanisa kuziva kuti kana ndaita dambudziko ndinomhanya neapa kwatiri tinoti idanho guru ratorwa neebodhita.
Nezuro pane vanhu makumi matanhatu nemumwe chete vakabatwa necovid-19 vashanu vakafa nedenda iri. Vaseri vevanhu vakabatwa necovid-19 nezuro vanhu vakabva kuBotswana. Kusvika nezuro pane vanhu zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri 39,092 vakabatwa necovid-19 uye vanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi masere 36,680 vakapora kubva kuchirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi vava churu nemazana matanhatu nevashanu 1,605. Nezuro wekare pane vanhu churu nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevaviri vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19. Izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga hwava zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvina nezana nemakumi matanhatu nevana 684,164. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi 10 million kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya yecovid-19, bazi rezveutano razivisa kuti rawanira vanhu vari mudunhu reHarare vanoda kubayiwa nhomba yepiri yekuzvidzivirira kucovid-19 yerudzi rweSinovac, uye vanoda kubayiwa vanokwanisa kuenda kuzvipatara zveparirenyatwa Salimugabe pamwe nechitungwiza. Izvi zvinouya panguva iyo nyika iri kunzi haichina nhomba inoikwanira, izvi zvave kuita kuti kubayiwe vari kuda nhomba yepiri chete. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati zvipatara zvose zvemunyika zvine nhomba yepiri, asi chete kuti chiri kuitika kuibvisa kune dzimwe nzvimbo kwayakawanda ichiendeswa uko kwainodikanwa zvakanyanya. Izvi zvatsinirwawo nemukuru anoona nezveurongwa hwecovid-19 National Task Force munyika Dr. Agnes Mahomva avaudza Studio 7 kuti munyika hamuna dambudziko renhomba, asi kuti chiri kuitika ndechekuti vanhu vari kubuda neuwandu hwavo kunobayiwa nhomba yavo yepiri, izvo zvava kuita kuti pange pane kushomeka kwenhomba. Asi vati dambudziko iri vari kurigadzirisa kuburikidza nekubvisa nhomba kwaisiri kunyanya kushanda vachiisa kwairi kudiwa zvakanyanya. Dr. Mahomva vatiwo dzimwe nhomba dziri kutarisirwa munyika mwedzi uno kuitira kurerutsa ndima uye vatendawo veruzhinji nekubuda kwavari kuita vachinobayiwa nhomba yekudzivirira covid-19. Vaudzawo nhepfenyuro yeZBC kuti nyika yakawana nhomba dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvishanu kana kuti 1,735,000 uye kusvika pari zvino kwangoshanda nhomba dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mana kana kuti 1,040,000 zvichireva kuti nhomba dzichiripo dzinokwana. Zimbabwe ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nomba senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti vanotambira chose hurongwa hwekuwaniswa kwenhomba mudunhu reHarare, asi vati vanopokana nedanho rekutora nhomba kubva kune mamwe matunhu dzichiiswa kune mamwe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingati mumasvondo mairi adarika kanga tichiita dambudziko revanhu kunyanyanyanya vaye vakabaiwa nhomba yekutanga rekuti vanga vachiti vakaenda kumavaccination centers vanga vachiudzwa kuti hakusisina nhomba iyoyo. Ende izvi zvanga zvichiitika muHarare, zvanga zvichiitika nedzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare. Saka tinogamuchira zvikuru kana paiswa hurongwa hwekuti vanhu vari kuda kubayiwa vange vachibayiwa vasasangane nedambudziko rekunzi vanhu vanodzidzokera ikumba. Izvo zvine njodzi yekuti vamwe vanopedzisira vasisiri yatinoti fully immunized nekuda kwekuti nhomba dzatinadzo dzeSinovac neSinopharm dzinoda kuti munhu abayiwe nhomba dzese dziri mbiri.
Asi ndiwo hurongwa hwekuti nhomba iri kuwanikwa ndeye kubaya vanoda kubayiwa kechipiri chete, munohuona hwakamira sei?
Izvozvo zvichadzosera mabasa ekubayiwa vanhu nhomba nekuda kwekuti iye zvinoizvi tanga taita basa guru masangano akazvimiririra iyo Ministry of Health nemamwe masangano ese anobata munyaya dzezveutano rekukurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa. Saka kushayikwa kwenhomba uku kuchaita kuti vanhu vatange zvekare kutsutsumwa, vanhu vatange zvakare kutenderedza mashoko aya edhema aya anoita kuti mabasa ekubayiwa nhomba anga achizonyanyodzokera mumasure zvakanyanya.
Kwaiwo hurongwa hwekuti vari kutora nhomba kumatunhu avanofunga kuti haisi kunyanyodiwa vachiendesa kune matunhu anenge achinzi ndo ane yatinganzi dhimandi yakakwira, munotiiona hurongwa ihwo?
Iwo huri kutoratidza kuti pane dambudziko guru, dambudziko redistribution yenhomba iyoyo, dambudziko reprocurement yenhomba iyoyo, dambudziko relogistics pachezvadzo hazvina kubira zvakanaka. Saka zvinenge zvakakoshawo kuti hurumende painenge yatadza dai ichibvumawo kuti aiwa mabasa ezvinezvi haasi kufamba zvakanaka, kuitira kuti kana pane vanokwanisa kutibetsera tinge tichikwanisa kubetserwa. Zvekutora nhomba kubvisa kune dzimwe nzvimbo tichiendesa kuri kunzi kwairi kunyanyodiwa, izvozvo zvakutotiratidza kuti patoo nedambudziko. Nekuti isusu chimwe chinhu chatiri kukurudzira inhau yatinoti vaccine equity, nokuda kwekuti tine dzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare dzisati dzatombowana nhomba zvachose. Saka nhau yenhomba iyi inofanira kunge ichitekeshera nyika yose, kwete kuti tinge taakutorera vamwe vatenhekete apa vaya taakuendesa kune dzimwe nzvimbo kunyanyanya dziri mumadhorobha makuru. Izvo zvichadzoserawo mabasa zvikuru ekunzvimbo idzodzo dziri kunze kweHarare. Saka hurukuro yatiri kuda nehurumende ndeyekuti ngapawaniswe nhomba kune chero munhu anenge achida, mumwe nemumwe ngaapiwe mukana wekubayiwa ndokunge munhu iyeye achida zvokubayiwa. Saka isu senyika ngatiitei kuti nhomba ngaiwanike painenge ichidiwa.
Avanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency rinoti vanhu makumi mashanu nevanomwe vanosanganisira vana vanomwe vakaurayiwa muDemocratic Republic of Congo, uye vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakatiza misha yavo zvichitevera kurwiswa kwavakaitwa nevanhu vaive nepfuti musi wachiwabvu 31. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vanoti havana chokwadi kuti ivo navaDonald Trump vachanyatsotsangana vachitarisana mumadziso zvichitevera mhirizhonga yakaitika musi wandira 6 gore rino, asi vakati vacharamba vachizvikudza nezvavakakwanisa kuita pavaishanda navaTrump. Vanhu vakawanda muchinhoyi vave kurapwa pakiriniki yekereke yePresbyterian Church sezvo makiriniki nezvipatara zvekanzuro nehurumende zvisina mishonga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pakliniki iyo irimumusha unogara vanu wa shoma uwe muzari yawe kugara yaka zara sezo vanu wari kubaku njimbo za kawanda unogara veri jinji ne njimbo za kapotele za chinoi kuzorapka. Vanu wano chivari kufamba mitinu mrefu kuya kuzorapka pakliniki iyo. Mumwe murwere abva mumusha unogara veruzhinji werujeko amai chenesai maravanyika vati vafamba makiromita mana kuenda pakliniki yepresbyterian. Amai maravanyika vati havadzokere kumba vasina kurapwa sezvavanoita kumakliniki ekanzuru kwavanotengeswa makadhi asi vasingarapwe.
Ndauya kunoku audzokosinora zvisina kurapwa ukaenda kukliniki unoona udzokosinora pabhikozi nzvikonzi hapana mishonga unotenga mariwa dzimariwa dzinchakadhee dzinongatoperirawo pavanu usina mariwa nyaatenga zvinhu mishonga kukliniki unotoona kutile zvitorinani ndimtoende kutabva ndingati vatatu dhirazi mwana ngurapwa pane kuenda kukliniki kumalokesheni uenda unotendisakadhi unzeno unotenga mishonga pamwe mari anongo kabhajeta ndeyotodora zvivi.
Mumwe mudzimai abva kuBanget amai Mary Campbell vati vave kurapwa pakliniki iyi sezvo vachirapwa nanamukoti vane hanya uye vanokurumidza kuita basa ravo nerudo.
Vazi vari keya nevanhu havachengete vanhu zvino kumwe mamwe makliniki munosvika kuuya kuiona ngo vakasvirira kuti ndabuda mumbabha ndakana chandaita ndikunosvota usvobata nhamba kana kuti nhamba 2
uchisvobata nhamba
vanosvika vembobata svika titemi yakwana usati vabatsirwa vaenda kuti titemi iwo vakangorindira chete.
Izvi zvatsigirwa namufundisi wekereke yepresbyterian Dr. David Mushayavanhu avo vati vana mukoti vavo vatatu nachiremba mumwe chete vanokoshesa upenyu hwevanhu kudarika mari.
Zvese zvatiri kuita tinotungamidza chikristu mberi kuti munhu ukama upenyu hwemunhu hwakakosha kudarika zvimwe zvinhu zvese. So life yemunhu ndiyatokoshesa kudarika pundutso yatingawana out of that. Zvekuti mukatarisa even machajira atinoita machajizi edu they are far much lower than anyone else muno mucommunity kudarika even chipatara chacho ndochinjokutanga chakakosha.
Dr. Mushayavanhu avo vakapa imba yavo yekugara kuti ive wadzi yemadzimai akazvitakura vati kunyange dzimwe nguva vachipiwa mishonga nebazi rehurumende renatfarm vanoyamurwa zvikuru neshamwari dzekereke yavo dziri kuamerica nedzimwe nyika.
Tine shamwari dziri kunze kwenyika dzinotibatsira nenzira dzakasiyana siyana. One yacho ndeyokutipa maresources okuti kukwanisa kuwana mishonga.
Mukuru wezveutano mukanzuro yechinhoi iyo ine makliniki mashanu Dr. William Mayavo vati kunyange vachipiwa mishonga nehurumende mishonga yacho mishoma sezvo vachipiwa zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana kana kuti 65%.
Our medicine availability is at around 65% amongst our 5 clinics.
Pakliniki yepresbyterian varwere vanobhadhara madhora mashanu ekuamerica kuti vaone chiremba pamwe nekurapwa. Kana murwere achida kungorapwa chete anobvisa madhora maviri ekuamerica iyo inoita kuti apiwe mushonga kana kubayiwa jekiseni. Kuona chiremba akazvimirira muchinhoyi munhu anobhadhara madhora ekuamerica makumi maviri munhu ozotenga mishonga yaanenge anyorerwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Mitambo. Mutambo mukuru wanga wakamirirwa nevakawanda wenhabvu weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos uri kutambwa nesvondo muNational Sports Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Capes United. Ne Dynamos. Mutambo we Capes United ne Dynamos wauya panguva iyo zvikwata zviri izvi zvine shungu dzekuradzana masimba kwapera nguva yakatirebei zvisati zvasangana. Vanofarira mutambo wenhabvu vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru vachatsa mamiriro akaita zvikwata izvi mugungano regroup A. Pari zvino Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvitanhatu iri nemapoints manomwe, ichiteverwa neCapes United yacho iyo ine mapoints mashanu. Muteveri weCapes United vaTadman Goredema vanoti kunyange hazvo zvisiri nyore, chishuwiro chavo ndechekuti makepekepe ikunde.
Aiwa mutambo sezvo wakamira zvakanaka. Nachikuzi dai Capes United yakwasa kuro Dynamos.
Vatambi vari kutarisirwa kutungamira zvikwata izvi mukukanda zvibodzwa nde Ishmael Wadi weCapes United na Shadrack Nyawa weDynamos, avo vari kutamba zvinodadisa. Mutambo uyu ndemumwe wemitambo minomwe yechibuku Super Cup iyo yakatifararira kumativi mana ese enyika. Mitambo iri kutanga nemugovera musakubva stadium umo Manika Diamonds inofarira kukunda Black Rhinos kana ichine maroto ekuramba iri makundano aya. Manika Diamonds yarowa mumitambo miviri yese yayatamba pari zvino. Zuva rimwe chetero Chicken Inn ine Blauwe Chiefs Baba Field Stadium Harare City ichidamburana neHerentals muNational Sports Stadium. Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti wekuziva anoti kunyange hazvo vari pachinhano chechishanu mugungano rezvikwata zvitanhatu vane tarisiro yekuenderera mberi nemakundano.
Even mamiriro akaita zvino hatitarisi mamwe matemes, tinozvitarisa isusu kusvika tabudirira.
Nesvondo vavakidzani Highlanders neBlauwe City dziri kusangana muBaba Field Stadium mumutambo uyo. Blauwe City inofarira kukunda kuti irambewo iri makundano aya. Yadha iri kutarisira mapoint matatu ese ayo ekutanga, apo iri kubandana neZPC Kariba. Zvikwata zvitsva muPremier Soccer League Tene neCranbourne Bullets zvichange zvichiedzana masimba muSakuba Stadium. Mitambo yesvondo rino ichapa zvimwe zvikwata teketi rekupinda mumakota fainari, zvimwe zvichibuda mumukombe uyu nekukundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kuna 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kumitambo yeBlauwe Arts Festival. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Nhengo mbiri dzeMDC vaLast Mahenga Hama navatungamira emadzokere vanoburiswa mujeri neSupreme Court ichiti hapana umbo hunogutsa hwakaita kuti vakandwe mujeri. Kambani yeNational Social Security Authority yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashandi vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa neCovid-19. Capes United neDynamos dzokweshana nesvondo muNational Sports Stadium. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.